kwakanga kuna vakomana vaviri vainzwana nazvikuru vachiinda kumusha vakawanike sadza rabikwa nenyama ndokunyimai musha mwari yayo inouya shamwari ndokuinda kumba kwamaekwe wanike rabikwa neganda nondokutanga kuimba achiti chadeya mjejwe.